zvinoreva kuti kune vanhu iye zvino vakabatwa nechirwere cheCovid vasiri kuzivikanwa muZimbabwe. Ndo zvinhu zviya zvataitaura vakandimire kuti kana tisina health system yakasimba, zvinhu izvi zvichazobatana nesu pamberi apa. Ndo kubatana nesu kwazvaita iye zvino. Ndo zvataitaura kuti vanhu vavhenekwe, vanhu vadzidziswe zvavanofanira kuita. Haungudze vanhu chete kuti munofa nechirwere, vobva vaziva. Aiwa, vanhu vanoda rudzidziso.
Zvii zvingadai zviri kuita kuti uwandu hwevanhu hunge huchimbokwira saizvozvi? Tingati here vanhu havasi kutevera mitemo yekuchengetedza kusapararira kwechirwere?
Vanhu hakusi kuti havasi kutya chirwere cheCovid-19. Aiwa ba, muZimbabwe chiri kuitika ndechekuti pane zvinhu zvakati kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kuti vasimudzire utano hwevanhu vemuZimbabwe, especially at community level. Tinofanira kunge tine dzidziso yatinopa vanhu yekuti vanhu vave vanoziva kuti zvii zvinotarisirwa kana kuti vasabatwa nechirwere cheCovid-19. Zvinhu zvakaita sekusiya mukaha pakati pavo kana vachinge vasangana, zvinhu zvakaita sekusaungana vari padyo nepadyo vachiita yatinoti social distancing, zvinhu zvakaita kuvhara miromo nezvivhariso kuti vasange vachifema mweya unenge uine utachiona hweCovid. Zvinhu zvese izvozvi zvinosungirwa kuti zvidzidziswe vanhu, uyezve at community level tichiita yatinoti public health, panofanira kunge paine inonzi provision of scarce commodities.
Takanzwawo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vachiti hurumende ine urongwa hwekurambidza vanhu kuenda kunorapwa kunze senzira yekuchengetedza mari. Munotambirawo sei danho iroro?
Ini ndini chandinoda kutanga kuvhunza pamusoro pazvataurwa navaConstantino Chiwenga ndezvekuti vari kuti hakuna munhu achanorapwa kunze. Vanenge vachirevei? Nekuti vanhu vemuZimbabwe havana kumbogara vaenda kunorapwa kunze. Vanhu vakanorapwa kunze tinovaziva isu. Wekutanga ndiye ari kutaura iyeyu vaChiwenga, ndo vanogara vachirapwa kunze. Vese vanhu vari muhurumende umo tinoziva kuti vanoenda kunze. Zvavava kutaura izvi ndiri kutoona kuti hazvinei neruzhinji.